mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 3 nyamavhuvhu August 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nochenda kujima kwa nisa kuwa nesu mchurongwa chedu cha nasi. Ini ndini tanono kawande, jiri Washington DC ndi GTS inoi jiri mchurongwa cha nasi. Urumende inoti yaisa mamiro ni mazana mashanu ya madora kujikitenge matende nye kubazira kujiza shakanaka kwewa na ave chikoro.
Tati tukumbira kudai urumende achichevu kawa na vayo. Ya tarisisa mukatime department ya agritechs kutisili marizo zosina kushika.
Sangano urinomiri la washandi varipasipi bazire zukurima. Rino kumbira urumende kujikitarisise mabati ruwaru kituwa mari ni agritechs.
Asi izwi zvino kuti vakuzva kuti akuenda kusarudzo manje ndokune nyaya yese regai titi takunje MDC Alliance manje isu tiri muvanhu
mamwe mapato maviri anopikisa atanga kurwirana zita reMDC
asi mukasa kupakupati kwaanacho kwachamisoko ndokuna nako ndokuna basketi ndokuna na gym kunaka ndokune vese marogo izvi kana vese vanonzi ma G40 ndokugasana ndokuna na Jonathan Moyo kweda hakuna
mu America. Va Joe Biden vanotambira mitumbi yemauto akaurayiwa kuAfghanistan. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine mazana mana neumwe 4,401 zvichitevera kufa kwevanhu gumi neumwe 11 nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave mamirioni maviri ane zviuru mazana mashanu nemazana mana ane makumi masere nemumwe 2,530,481. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mirioni imwe chete ine zviuru mazana matanhatu nezvitanhatu zvine mazana manomwe ane makumi mashanu neumwe 1,606,751. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana rine makumi maviri nezvina zvine mazana mana ane makumi manomwe nevatatu 124,473. Vapora munyika vachiita zviuru zana zvine gumi nechimwe nemazana mashanu ane makumi matatu nevana 111,534. Hurumende inoti yaisa parutivi mari inoita mamirioni mazana mashanu $500 million ekutenga matende ekuti vana vechikoro vashandise sezvikoro. Hurumende inotiwo pane zvimwe zvikoro pachaitwa zvirongwa zvekuti vamwe vana vadzidze mangwanani vamwe vachidzidza masikati kana kuti hot sitting. Zvikoro zviri kuvhurwa nhasi asi munyika hamunamo kuwirirana pamusoro penyaya yekuvhurwa kwezvikoro uku. Vamwe vabereki vanoti havana kupiwa nguva yakakwana yekugadzirira asi hurumende inoti zvikoro zvaifanirwa kuvhurwa muna chikumi nekudaro painge paine nguva yekugadzirira. Zvakare patotanga kunetsana pakati pevarairidzi nehurumende nenyaya yemihoro. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe richiti richatanga kuratidzira murunyararo nhasi. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu West Studio 7 abata mutungamiri weAtus vaObert Masaraure.
Sangano yatiri kuita nevabereki iri kufamba zvakanaka, tiri kuwedzera kunzwisisa matambudziko ari kusangana nevabereki panyaya yeeducation yeZimbabwe. Tichikwanisawo kusunga wirirano kusunga zvisungo zvakasimba nevabereki kuti tomonera pamwe kurwisa kuti hurumende iise mari yakawanda kunyaya dzeeducation. Pari zvino kubhubhi kwatakanga tiri tichiteerera taizwa kuti vabereki vari kuchema kurima nyaya kuti vatimwe muzvikora hamuna mvura hamuna magetsi zvikoro zviri kure nezvimwe zvakawanda izvi ndo nedzimwe matambudziko akawanda ndo ari kuita kuti mangwana musi wa 30 August titi munhu wese timbobatana tipfeke zvitsvuku tichiratidzira
sei muri kuti vanhu vapfeke zvitsvuku
pfeka zvitsvuku kwakafanana nekusumudza flag yered tichiratidza kuti paita dambudziko rakakura mueducation varairidzi havasi kubhadharwa mari varairidzi havana varairidzi vakwanisa kutendisa vana vavo kuchikoro vabereki vovaratidza kubhadhara maschool fees hamuna mateaching and learning materials muzvikoro hatisi kukwanisa kuidea to mastandard operating procedures muzvikoro hamuna personal protective equipment nezvimwe saka mangwana izuva rekuratidzira kwenyika yese tichikumbira tichibatsirana kuti tiseve education sector yedu muzimbabwe zviya kuti hurumende yedu ine homwe nhatu dzemari dzatinogona kushandisa
ndedzipidzi
sakasira homwe yekutanga yebudget yakasurplus yeover 9 billion yakadeclarewa zvitarisawo zvemari ye 1 billion yakabva kuimf zvitarisawo zvealmost 463 million yakabva kuunesco mari dzese idzi pakaitwawo inoitwa kuzvisungo zvekunyaya dzedzidzo kusanganisira masalary ematicha zvezvedu zvinotifambira
vamasaraure muri kutaura nehurumende here kana kuti murungorova henyu bembera
Ongo hurumende tiri kutaura nayo kakanyanya misangano iyi yakawanda yatinoita nepakanyorera magwaro akasiyana siyana vanenge vachingovimbisa kuti vane zvavachagadzirira asi tokuona kuti havasi kunyatsofamba sekutarisira watiita akaita patapedza maconsultations aya tichavaendesera zvakare ripoti ine zvichemo zvese zvabva kunyika yese kuma 72 districts education ari muzimbabwe tichivazivisawo kuti vakwanise kushangashika vagadzirise matambudziko arikusanganwa needucation sector
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro avo vati hurumende yakagadzirira zvakakwana.
Zvikoro zvakagadzirira kuti zvivhurwe mangwana kwevaya vachanyora mazamanishon. Takaisa zvese zvinofanirwa kunge zviripo kudzivirira kupararira kweutachiona weCovid-19. Tinenge tinawo masanitizers edu, mvura inenge iripo, sipo, social distancing, tane madeski ekuti vanhu vanogara, vana vanogara vari 1-1 pane kuti vagare vari 3-3.
Ko vasati vapinda munzvimbo dzekudzidzira kana kuti maclassroom pane zvimwe zviri kuitwa here
tine mathermometer atinoscreenisa vanhu vanosvika pagedhi vatinongoona kuti uyu kuda pamwe anenge ari kuti ane masymptoms kana kuti ari kuratidza ari kuda ane kurwara kwaari kuita tinomuisa pane yatinoti holding bay toshedza bazi rezveutano saka takagadzirira zvedu uye vabereki ngavasanyanya kushungurudzika zvako kuti kuda kuchazopararira covid-19 muzvikoro takagadzirira
Vabereki vakawanda vataura neStudio 7 vandoro vari kuchema-chema nenyaya yemari dzechikoro kana kuti maschool fees vachiti bazi rezvedzidzo rakatendera zvikoro kuti zviwedzere mari yavanoti havana munoona sei nyaya iyi
bazi reprimary nesecondary education rakaburitsa kalenda rechikoro kwakawedzerwa mazuva makumi maviri ndo mazuva vabereki zvichishandisa fees dzinenge dzakabvumidzwa nebazi kunzi ndo dzinenge dziri dzechikoro ichocho
mutungamiri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Rimwe sangano rinomirira vashandi vari pasi pebazi rezvekurima reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association ZAPTA rinoti nhengo dzaro hadzisati dzapiwa mari mushure mekupedza basa muna kubvumbi kana kuti April vasina rutsigiro rwemari kubva kuhurumende munyori mukuru wesangano iri vaziva izvezvo vanoti hofisi huru yebazi reAgritex inoti mari iyi yakaendeswa kumatunhu nekumawadhi asi hapana anogona kutsanangura kuti mari iyi yakaendepi sezvo isina kusvika kuvashandi vazvo vanoti mari iyi yange iri yevashandi vakaita crop and livestock assessment kana kuti kala
yechipiri asi vanoti hurumende inovaudza kuti mari yakaendeswa kumatunhu nekumawadi. Vazvo vanoti hurumende inofanirwa kupindira munyaya iyi sezvo vashandi vazhinji vasina kupiwa mari yavo uye pave nokufungira kuti mari iyi haina kushandiswa zvakanaka. Zabda iri kukumbira hurumende kuti ipindire munyaya iyi ichiti pane zvikatidzo zvekuti mari yavashandi iyi yakashandiswa pane zvimwe zvinhu sezvo isina kusvika kwavari.
Vanhu vakaita basa resecond round crop and livestock assessments mudepartment reagritech vakasapiwa mari dzavo. Zvikatinetsa isu kuti kusei vanhu vasina kuwana mari idzi, ndokubva tabvunzavo tikaona kuti zvishu havana kupuwa mari, varodofenda gana vachizvibira mari dzavo kuti vaite basa rehurumende. Hurumende yovafuratira yoregedza kuvapadzi mari dzavo. Iyoyo imari yokuti vangadai vakatoipiwa vasina kuenda kubasa, nokuti inenge iri allowance, mari yokuti ukange waenda wakaibata paunorya paunovata unenge uchiwana kubatsirikana nemari iyoyo. Asi zvatinetsa kuti kosei vasina kupiwa mari idzodzo. Tachikumbira hurumende yapachevuka yavona ivabatsire nemari dzavo.
Basa iri richitangidzwa, chii chakange chavimbiswa vashandi?
Vanhu vakanga vavimbisiwa kuti vachange vachipuwa maairtime dzatingati isu mari dzokufonesa kana makadhi okusikire chavo jusa mafoni avo kuti vakwanise kuita basa. Vozopiwazve mari yebreakfast, lunch, dinner, pekurara. Izvozvo hazvina mbodzira zvazadzikisiwa. Vanhu vakaita basa vakapedza miromo yakaoma kuti papete vasina chavanorya, ndokubva vapedza vamwe vaishandisa mafoni avo kufonera zvokubasa nokujusa vachitumira infomesheni yaidiwa. Havana kupuwa mari dzavo vanhu ivavo, ende nanhasi vachiri kungochemawo kuvhunza hapachina. Hurumende dai rega kudero, inoita kuti vanhu vapere chido nebasa ravo ravanoita. Zvokanganisa futi mari dzavo dzaya tinenge takatarisira kuti basa redu rifambe zvakanaka.
Vazvo, munoziva here kuti vanhu vangani vasina kupiwa mari iyi, uye imari yatiri kutaura apa?
Mari dzinopiwa vanhu vanenge vaita mabasa dzichinzi matraveling and subsistence allowances. Idzodzo mari dzinenge dzichikavha kurya kwamangwanani, kurya kwamasikati, kwamadekwani nopokuvata. Mari idzodzo dzikabatanidziwa pazuva rimwe chete unodovana kuti yasvika pa55 madhora okuAmerica aya. Zvino inozoitiwa hayo echamupidigori ichitarisiwa kumusoro nokoko nemaretsi emari dzedu idzi dzebhondi RTGS yondoita hayo mari yakaita seshoma. Asi kana yaivuya iri mari yokuAmerica chaiyo imene, inenge iri 55 US pazuva rimwe chete. Zvochiindirana nokuti munhu wakaita mazuva mangani wowana mari yake yakamukwanira.
Ko, bazi renyu rehurumende rinotii pamusoro pemari iyi?
Hurumende yakatipindura zvakanaka isu ikati mari dzakavuya takadobatavo vatapererwa. Ndokubva vataura kuti mari idzodzo dzakaendeswa kumaprovhinsi. Vabvunzei vanhu vokumaprovhinsi ikoko kuti kosei vanhu vasina kupiwa mari dzavo nokuti dzakadobhedhekwa kare dzikaenda. Haina kusvika kuvanhu vari pasi kumazoni nokumawadhi mari iyoyo. Zvoreva izvo kuti pakaitiwa basa, mari iyoyo ikavuya yakaonekwa isiri mari inofanira kubhadhara vanhu, vakaishandisa zvimwe. Zvino yonetsa kuti vachiwana imwe kuti vachipa vanhu vaya. Saka yongoingaife yakasenga seizvozvo ichiremegwa hayo, asi mushandi pasi achichema.
Saka vajo, munoda kuti kuhurumende kana kuvakuru venyu veagritech?
Basa harichashandiki zvakanaka iri vanhu havana mari dzavo muhomwe. Tatichikumbira kudai hurumende achichevuka vana vayo yatarisisa mukati medepartment reagritech kuti sii mari idzodzo dzisina kusvika. Kana vachifungidzira kuti kune kwadzakaenda dziteveregwe zviri pachena kuti pada kugadzirisiwa ipapo mari yakanga yakamirira allowance iyoyo ipuwe vanhu vakaita basa ravo.
Avo vange vari munyori mukuru Zapta vazivaishezvo vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Tabatawo mukuru weagritech vaStanslay Tapererwa vakati mahofisi avo vakavazivisa kuti mari yakaendeswa kumatunhu, vachiti kana pane dunhu risina kuwana mari iyi vanoda kuziviswa nekukurumidza kuti vatarisise nyaya yacho. Vatapererwa vati ibasa ravo kuti vashandi vawane mari yavo kuti vagoshanda zvakanaka.
zvino radzidza sekuti mamwe mapato maviri anokwikwidza AMDCT neMDC Alliance acharisana nekurwirana kuti ndeipi pakati pavo anemvumo yokushandisa zviri pamutemo zita rekuti MDC. Mutauriri womutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vaLloyd Damba vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance yakaumbwa nebato reMDC apo vaimboya mutungamiri webato muchakabvu Morgan Tsvangirai vakaunganidza mapato anokwikwidza kuti vabatane mukubvisa pachigaro bato reZANU-PF vakati naizvozvo MDC Alliance chizvarwa cheMDCT. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vanoti izvi ndezvekurota, vanoti vamonzora vari kutadza kutungamira bato ravo, naizvozvo nguva dzose dzose vanotsvaka nzira dzekuba zvirongwa zvaitwa neMDC Alliance.
Aiwa, uku ndokunonzi kupepesheka, kupererwa, kuita chamupidi gori nepfungwa, pfungwa dzisi kushanda zvakanaka, pfungwa dzabhenda. Asi hapana vanovateerera varume nevadzimai nekuti vandozikanwa zvese zvavari kuita izvi ingori nhambe tambe mahumbwe kutoshanda zvavo nezanu kunakidzwa nesvimari svavari kupiwa nezanu kuparadza musangano wevanhu kuparadza project yevanhu asi zvese zvivatadza munozviziva vakadzinga zvisiri pamutemo macouncillors nemaMPs nemasenators MDC Alliance vachiti vachinja bato vabva kuMDCT vakuMDC Alliance vakadzingirwa izvozvo vashanda nezanu PF. Asi izvezvi nokuti vakuziva kuti akuenda kusarudzo manje ndokune nyaya yese regai titi takunzi MDC Alliance manje isu tiri muvanhu isu semusangano weMDC Alliance isu naPresident Nelson Chamisa tinoita zvinoda vanhu. Vana veZimbabwe ndo vanopa gwara, vana veZimbabwe ndo vanosarudza vatungamiriri wavo dzinobva kuparamhe vaedza kuda kutora maMPs vaedza kuda kutora headquarters yevanhu. Asi zvese zvatadza nekuti aiwa musangano uri muvanhu, musangano vanhu, musangano ndo varidzi vavo vanovhota. Saka aiwa zvese zvavada kuita izvi nhambe tambe, hakuna kwavanoenda, hakuna chinobudirira nekuti zvedu izvi ndezvashe, zvedu izvi ndezvevana veZimbabwe.
Ko vakaenda mberi vakatora zita rebato renyu munodii sezvo vakambodzinga vamiriri venyu muparamende nemumakanzuru asi hapana chakaitika?
ZANU PF yaedza zvese zvainogona kuda kuparadza musangano, kuda kuparadza President Nelson Chamisa asi vatadza. Munozviziva vatungamiri vebato vazhinji vakasungwa, vazhinji vachinwa mabheo, vazhinji vachienda kumakotsi, vazhinji vachidzingwa muparamende, vazhinji vachidzingwa kumakanzura, vazhinji vachidi, asi musangano wakaramba wakamira zvichireva kuti hakuna chavanogona kuita chinotizungunusa nekuti isu chatinoziva nechekuti ofisi hombe yatinayo iofisi yemuvanhu. Ofisi hombe yatinayo iofisi yekuteerera zvido zvevanhu nekufambira mberi nezviga zvatakaita nevana veZimbabwe kuti aiwa isu tichaendera mberi tatora chitanda kubva kuna Presidenti Morgan Tsvangirai, chitanda chokusunungura vana veZimbabwe. Saka yedu isungano nevana veZimbabwe. Saka hapana chavachagona kuita chero vakaronga zvipi pasi pezuva vakati vakuda kutora zita, aiwa hapana chichabudira nokuti zvese vaedza.
Avo vange vari mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Asi mutauriri wavamonzora vaDamba vanoti mazuva yavo vanozviti MDC Alliance ari kupera iko zvino zvino vachiti MDCT yakatora muzinda weMDC ikadzinga vamiriri veMDC Alliance muparamende nemumakanzuru vakatadza kuzvidzivirira kuti zvisaitika nekuti hakuna chinonzi MDC Alliance.
Regai ndivandangopindura mubvunzo wenyu wamabvu wamati inini vanhu veMDC vari kuzviti veMDC Alliance vari kutaura kuti isati timbobva takavatorera zita ravo manyepo nekuti vakataura ivo vakabheja muna March vakati they will never recall anyone. Douglas Monzora will never recall anyone. But Douglas Monzora went on to recall quite a lot of people. Zvamaguziva nazvamakuchema chema nazvizvi. Vakataura ivo vakapika vakati zvakare Douglas Monzora hambo fakatora Harvest House takaitora nemutemo nemapepa. Vakataura zvakare kuti izvo Douglas Monzora hambo fakatora Political Parties Finance Act iyo grant takaitora. vakataura iyo zvakare kuti haribo katakatura office yekumasvingo nemashanu etist takazvitora saka iwo vamwe vedu vanotaurisa isu tichiita saka ngavasambofa vakazvipira nekuzvipfuurira kuti zvati kutora zvisati chatora nekuti zviri mumapepa akanyorwa uyezve mukaona pamapepa aya pane inonzi written commitment yakaitwa natendai biti yakaitwa nawaoshimingube yakaitwa nemapurezidendi ese ende zvainotireva nekutaura vari kuzviziva saka zvisati chatora
VMDC Alliance vanoti muri kushandiswa nezanupf mukuedza kuparadza MDC Alliance pachinambo chekushandira kubvisa zanupf pachigaro munoti kuvanhu ava
zanupf haina kumbonyora bumbiro remutemo weMDC kana kuti kana president wenyu achinga afa munoenda kunonzi kuextraordinary congress izvi zviri muarticle yeMDC hazvisi muzanupf constitution and hazvisi mumacourt papers kana kuti mumashandiro emajaji ekuhigh court hazvimo izvozvo saka tiri kutondishamisa ndechekuti mukatadza kuti imimi pati yavamonzora haina kana munhu wezanupf kana one asi mukatadza kupakupati kwaanacho kwavachamisoko ndokunana basikiti ndokunana jim kunaka ndokune vese marogo ese kana vese vanonzi maG40 ndokwakazana ndokunana jonathan moyo kweda hakuna pati yedu yakasiyana vatsvangirai ichingori iyoyo nanhasi saka isu tirikurwa nepropaganda nevanhu vane manyepo nevanhu vane nhema uyezve isusu kana isu takachinja strategy yekuti isu hasida kupolitics dzekutukana hazviri kuti tushandiswa nezano ZANUPF ipati yakazvimirira asi vari kushandiswa nezanupf muri kuvaona ndovakaza ndovakatakura mukaka wegusungu ndo vanhu vari kusenza nevanhu vezano vakadzingwa kuzanukvakatiza vamwe vari mhiriko yemakungwa isu hatiusiriva ti hatisi kusenza navo tiri kusenza nevana vezimbabwe saka isu tichazozviona mugore ra2023 apo douglas monzora pachaita 66% kuti isusu tiri kuti hatisi kutukana nevanhu
avo vange vari mutauriri wemutungamiri wemdct valoid damba vari parunhare muHarare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi ZimLive.com rinoti vaimba vagurukota raiona nezvematunhu vaChristopher Chingosho vakasungwa pakupera kwesvondo vachipomerwa mhosva yokutuka mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vaChingosho vanonzi vakati amai Mnangagwa ipandi mushure mokusakokwa kumusangano uyu naamai Mnangagwa avo vakaita musangano wavo munharaunda yavachingosho yeheadlands news24.com rinoti mutungamiri wezambia vahakainde hichirema vadoma vatungamiri vatsva vemauto vakabvisazve mapolisi komishina ose mushure mokurimisa kwavo kuti kana vakakunda musarudzo vachavabisa pamabasa nekuti vakange vachitsigira kudzvanyirirwa kwaiitwa vanhu nehurumende yavaedgar lungu vavakakunda masvondo maviri apfuura munewsday zimbabwe electricity transmission authority and distribution company yazivisa munisipariti yekariba kuti ichaidzimira magetsi nhasi pamusoro pechikwereti chinoita mamiriyoni makumi matatu nemapfumbamwe emadhora yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
wanani vana vawande vana mutunga dambudziko randiri kuona zvangu inini maererano nezita reMDCT neMDC Alliance chokwadi mukada kuchinja zita rokuti MDC Alliance matokanganisa zvikuru zvikuru chido chavatsvangirai regerai zita rirambe rakadaro ini maonero angu regerai zita rirambe rakadaro zvokutya monzora izvi kana makoti achishanda nezano vachida kudistroy MDC chiregai kuti tigozviona vazviita nekuti chokwadi chokwadi kana uchifungidza kuti kubva kumaelection munobiridzira koti inongoti ndizvo zani yawina kubva chipi chese chinoitwa wanotadza ndive MDC kwete zita harifaniri kuramba ini maonero angu zita harifaniri kuramba kuchinjwa zvachose ngarirege kuchinjwa musambochika mumonzura haana zvaanomboita uya ii pachake ndoyavkutozviziva kudenda akagara ndiramba ndiri kuMDC nokuti zvaanoziva ndozokuziva kuti pese pese pandichamira hakuna munhu achanditeerera zvandotaura izvi zvibatei zvandokutaura izvozvo zvaranasi
kwa zuwa imese wa shamarari wa studio seven ni miwa chereri ino njini sinyoro ndiri kumbere mwandiruda ungo chenda mufu ya toro wane government ya kuti zvikoro zvifugwe ni kuti changacha garisa wangwacho chakuto ita rumba fakuno
adizu ni kwa studio seven haiwa hakuno takuwara nena mwarume mzimbabwe
Studio apo anongoma jonga mwamuka sei achikumbira changu musvise kuvana wa Zimbabwe ngechekuti chakaitike pa Zambia takazviona tese chakaita kuti opposition pa Zambia iwin kuvota saka vana wa Zimbabwe tese ngatiende ko registrate vote ndokuti tibise kuvachamisa tingangotaura sei hapana zvezvinorewa zvano pfipi inogara ichingotibira nekuti mavoted anonga ari mashomo tarisai makopaidzi kwaakaizwe opa Zambia wainyade kubira hazvibiriki Azubiriki, ungati mwaburi kweti kafu muri tu, mune hindi mbiri. Unga gwinya ere kutore mbiri papapu. Nukuti mwa gara mina tu. Saka, ndo sotiri kutaula wana wa Zimbabwe. Kuti, ungati rejesti, tendo kuwa fotolo bacha misa. Taka wanda. Ende sinya tobira se abiri, tukadari papu. Apana, ino vazano piefi, ino vana mbada ere kuto huta so, kutu mabasa opera, ende sipera.
Marara seko. Ndugu morisa mese wa service ndugu tipana kuti chokwadi rimwa mutaro ndugu pa zvangu yambiro zvangu vabereki kuti kani bomira kubatira sufi kana kuti sikutona tawo zvakataona kuti shoshwa skoro zvapfurwa here kuti kana gavhe ndi kuvura skoro isina kuwirirana yewa dzidzi zvakatakwa zvakadiwa chicha kudara zvibatsi kana anogara pazvo ita ma meetings izvona kuti jamari dzedu zvasa takapatira mari vasufi zvangu zvizvi zvangu zvangu pera zvakadaro takati mumira kubatira masukuzi vabere zvikataona kutoshiwa wana kuchikoro vari kuenda here atenda
Moroi, meseji yanga ina kupinda zvakanaka zvikurusa ndiri kuti vapfana vakarova bvinyi yavo inotinakidza zvikuru uye rambai makadaro zvikuru nekuti zvinhu zvozvo zviri kutinakidza kuno zvikuru meseji yenyu iripo papa zvikurusa yamakarova inonzi bvinyi yevapfana vangu asi ndiri kuti inini ndichange ndichibuda muno ndichiyanzisa vhoti yangu ikoko pamwe chete nemhuri yangu musatya zvenyu ndiri kuuya ikoko musanichira zvangu pane mufana wangu mudiki ndoda kuti achirejistavo avachazoisa vhoti yake ipapo tichabuda tese muchomujoni tichiuya ikoko tiri kuuya ikoko musatya zvenyu ndokutaurai chokwadi zvese nemhuri yangu tiri kuuya kuzovhota ikoko saka ndiri kuti muya nezora kanaka zvikuru mwana kombo rezvikuru tange
mwamuka sei pano pa studio seven nyika yaoma inoi yakunoda munhu anofunga chaizvo kuteri mdc
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio seven isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica nezuro svondo mutungamiri weamerica vajoe biden vakange vari panhandare yendege yemauto yedhovha mudunhu redelaware apo ndege yemauto yakasvika nemitumbi yemauto eamerica gumi nevatatu akaurayiwa nevarwi vanopfurikidza mwero muafghanistan vabiden mudzimai wavo amai jill biden negurukota reamerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaantony blinken vakange vakamirira mitumbi iyi nehama nemhuri dzemauto aya vabiden nomudzimai wavo vakawana nguva yokusangana vega nehama dzevafi ava mauto akaurawa aya akange ari pakati pemakore makumi maviri kusvika pamakumi matatu nerimwe mumazvi avo vabiden vakati varume ava vakange vari magamba vakadzivirira america neupenyu hwavo uye vachichengetedza upenyu hwevamwe vakati kushinga kwavo kwakabatsira kuti vanhu vakanga vari munjodzi vanoita zviuru zana zvine gumi nezvinomwe 117,000 vakwanise kubuda muafghanistan sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende inoti yaisa mamiriyoni mazana mashanu emadhora kuti itenge matende nokubatsira kudzidza kwakanaka kwevana sangano rinomirira vashandi vari pasi pebazi rezvekurima rinokumbira hurumende kuti itarisise mabatirwo ari kuitwa mari neagritex mamwe mapato anopikisa maviri atanga kurwirana zita remdc muAmerica vaJoe Biden vanotambira mitumbi yemauto akaurayiwa kuAfghanistan. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvinhu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC nichiti moswera zvakanaka.